Kunyanga hazo governor webanga gurire nyika Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mushayavanu, waka zivisa nyika nezuro kuti vakadira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemashanu ema zig, kana kuti 55 million zig mumusika, senzira yekurerutsa dambudziko rekushaikwa kwechenji muzvitoro nemumichovha nemabhazi, mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza, vanoti semaziviro avo dambudziko rekushaikwa kwemari diki yekushandisa sechange richiri kubata vemabhazi zvakanyanya.
Tingatisane zuro yacho pamba sina mari yakawanda yaitenderera in six form. Paingotenderera ma5 zig mashoma, kwoita ma10 zig mashoma ne 20 zig. So far takatomirira kuti zvigadzirisike.
Mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliati, vanotiwo:
isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tirikurudzira veruzhinji kuti vaende kumabhanga avo kunotora chenji, vamwe vaende kuhomelink. Takamirira kuti vachazopararawo zvakare mabhuthi ekuti vanhu vange vachitora chenji mumarengi umu ekupfurikidza nekambani yehomelink.
Nyanzvi munoti hupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mumwe mutambasere vanoti vanoona sekuti hurumende yakaresva payakati vanhu vadzosere mari tsaru dzeRTGS kumabhanga, pachinzvimbo chekuti dai dzakaramba dzichishandiswa dzichibatsira zig dzozoburiswa zvishoma nezvishoma.
Tiri kuona kuti mabhalansi emari yelocal currency yaifanira kunge ichizoiswa kumazig nemari yakazenge yaiswa muekonomi hazvisi kuenzana, ndozvinoita kuti chenji iite shoma. Kuratidza izvo kuti mari yakaiswa muekonomi haina kuenzana nemari yakatorwa pavaitora maZimbabwe local currency.
Imwe nyanzvi mune zvehupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti dambudziko nderekuti hupfumi hwenyika hwanyanya kurerekera kune vanozviitira mabasa emaoko.
Vanhu vakawanda havana mabank account, saka vanogona kunge vasina access, direct access kumazig anenge ari kumabhanga, nekuti kutongo withdraw mazig ungoita rina account uye mine mari account. Saka I think ndorimwe dambudziko riri kuitika kuti vanhu vazhinji havana maform of bank accounts.
Vamushaya vanhu vakasangana nezuro muHarare nevemabhazi nemichovha pamwe nevanomirira vanofamba nemabhazi nemichovha, vachiedza kuonesana nekutsvaga pane dambudziko munyaya dzechenji mumabhazi. Zvichakadaro, sangano reIMF rakazivisawo kuti richatumira chikwata chenyanzvi kuZimbabwe mwedzi unouya, dzichatungamira urongwa hweArticle 4 consultation unoongorora mamiriro ehupfumi hwenyika sezvagara zvichiitwa gore roga roga neIMF. Asi Dr. Chitambara vanoti zvavo hapana chikuru chekutarisira kubva kurwendo rweIMF urwu.
Ewe, IMF vanenge vachingoona kuti zvinhu zviri kufamba zvakadii munyika nekupawo mazano kuimprova zvinhu pavanenge vachiona kunge pane machallenges. Asi senyika hatisati takukwanisa kunge tichiwana mari financial assistance maloans from International Monetary Fund even nana World Bank.
Chikwata ichi chichatarisawo urongwa hwemari itsva yezig uye IMF yakazvipira kubatsira Zimbabwe kugadzirisa mamiriro ehupfumi hwenyika.